Naya Zima disasters in Lamaska, Neba received the protection. I see Munuetian the Aniko Zero, the Wichengit is our pain, the Wichengit is Zuanikwa, the Wichengit is the Zuakwa, the Wichengit is the Fulian Zirima, Nizozo, a development practitioner, you know, as a Kanya Kosamiti, Kuyanya Marini, Onapanakua, Wari, Alex Kanabuki, Wakan Bada, and the Kuyori, the Wichima disaster, Yama Fashama, Yaya Department of Protection, ane dambu ziko guru kwazo kunyaze food security, kunyaze zifuyo.
Zvinombo konzerwa nei kuti kuzoita mafashamu kudai?
Mafashamu tingati ndora tingati results emacyclone. Zvikonzerwa nei kushandika kuita mamiri ekunze kuti mhepo mpengo dzinongouya, madutu mpengo anongouya, mhepo idzombura mpengo dzinongouya. Kuda kushandika kuita mamiri ekunze tikatarisa the root cause the climate change. Chaona kuti nyaya dzemaindustry iko nemadeveloped countries zvavari kushandisa maindustry yavo kuona zvakare nyaya yeglobal warming ichitsimudzwa nenyaya yekuparadzwa kwemiti zvakare ingati industry ndonyanyanya kupa dambudziko irori.
Ndopedzisira ndichitsvagawo kuti veruzhinji munoona vaine ruzivo here rwakakwanira kuti vagare vakazvichengetedza munguva dzakadai?
Yaekutanisekuti dambudziko remafloods rinobata vanhu vari panzvimbo dzakasiyana. Zvimwe zvange zvinoda kuuya vanhu vakavarayirwa, vamwe vanenge vane ruzivo rushoma. Asi panyaya idzi dzakakosha kuti vanhu vedu varambe vachidzidziswa nguva nenguva. Midziyo panyaya dzemafloods nenyaya idzodzi rwakakosha. Hatigoni kuti vanhu vane ruzivo rwakakwana kana kuti havana ruzivo rwakakwana. Asi ibasa remunhu wese, ibasa reprivate sector, ibasa rehurumende, ibasa remaNGO, ibasa revanhu vane ruzivo nezvazvo kudzidzisa nekuyeuchidza mumwe waugere naye kuti nyaya yemafloods, nyaya yemhepo mupengo iyoyi idambudziko munhu ngaagare akaangwarira uye akatarira chii chiri kuitika.
Saka chenjedzo yamungasiyirewo veruzhinji ndeyekuti kudii vakanzvengo?
Naizvozvo varimi vedu vanofanira kugara vakavhura maziso uyezve vakatarisa zvipfuyo zvavo nezvirimwa zvavo. Vanofanira kuramba vakateerera mashoko eunyanzvi, mashoko echenjedzo anobva kuhurumende kuburikidza nesangano reseed protection. Saka anodayira kuti makore apfuura takasanga dambudziko irori kumanika nen province. Cyclone idai yaparadza zvipfuyo, yaparadza zvirimwa, yaparadza upenyu hwevanhu. Saka nyaya yemadisasters inyaya yakakosha kuru munyaya dzebudiriro, uyezve nyaya yedisaster management yakatikoshera. Uye tinokurudzira varimi nevose vasiri varime kuti vangogara wari alert nekuti mafloods chokwadi anoparadza.